benefits that God has brought to us through your ministry. Amen. We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Ndinokutendai hama Neville.
May God's blessings rest upon you.
Maita henyu zvikuru hama Neville.
Thank you, church. Just doesn't know just what's on the inside of it.
Zvakare ndinokutendai chechi handisi kungoziva chete zviri mukati macho asi ndinotenda nemwoyo wangu wese zvose zvamakareva kwandiri nezvinhu zvamakandiitira uye dai pasina imi pangadai pasina ini dai pasina mumwe munhu anotenda mharidzo yandinopiwa namwari kuti ndiparidze zvingadai zvisina basa rekuti ndigoiparidza panofanirwa kuva nevaviri vedu tichishanda pamwe chete saka ndinozvikoshesa zvakanyanya chechi yedu yagara nguva dzose yakarerekera ipo pakati pedu pano kumaitiro anosetsa zvino pandapinda nguva shoma yapfuura mukamuri yekuseri mumwe munhu anditambidza pasuo ndokuti ndingafambawo here ndichienda papuratifomu kuti ndigopa iyi kuna hama Nevo mukutenda manzwiro angu kwavari uye nekuyanana kwechechi ino uye nezvavakareva kwatiri mugore rino semufundisi mumakore akapfuura uye netariro neminamato yekuti vacharamba vari mufundisi wedu mumakore mazhinji ari kuuya chiratidzo kubva kuchechi pamwe neni hama Nevo
are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us in his ministry. And may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year. It's my earnest prayer. Thank you very much. Certainly appreciate it. All right.
A little chilly.
Vana vadiki, zvakanaka. Ndinofunga vadiki vave kuenda kune makamuri avo avo. Uye zvinorangarirai ivai vasikana nevakomana vakanaka chaivo kunze uko mukamuri iyoyo mangwanani ano nekuti mushure meshumiro ndinofunga kuti zvinoita sekunge pane chimwe chinhu chamasiyirwa pano chinofadza zvino kuvakuru sezvamuri kuona uwandu hwevechidiki vedu vakawanda kwazvo takamirira neshungu kusvikira nguva yatingave nechechi itsva yatingagona kupatsanura makirasi iwayo hanzvadzi yedu Arnold zvechokwadi vane chitsama kwete katsama asi chitsama uye kasikana kangu kaindiudza kakati baba zvakaomera kwazvo hanzvadzi Arnold akati nekuti vanenge vachitaura nesu nemutauro watinonzwisisa zvino kamwana kadiki kobva kaita chimwe chinhu zvino vanofanira kumbomira vovagadzirisa munoona saka zvinotiomerei mudzimai mumwe chete uyu kuva nekirasi yese iyi saka tinovayemura nekubatsirana kwavo kwavo kwakanaka kuti vaite zvavanogona munguva ino ine basa ishe vavaropafadzi zvino tiri kutarisira rimwe zuva manje manje ishe vachida kuva netabhanakeri hombe yakanaka umo matichava nemhando dzese dzemakamuri emakirasi esunday school yevana vadiki ine mifananidzo yekudzidzisa nayo uye tigova nepamusoro pepurupiti kumusoro kweizvi nzvimbo huru yevacheche ine girazi kumberi kwayo uko muchengeti wevana akadzidziswa anenge aripo kuti arere vadiki vese hapazove nekukanganisa mushumiro zvachose kufamba kana kungombeya mbeya zvine ruzha vadiki ava havana kugadzikana uye havazvinzwisisi vanotofanira kuvanzwisisa ivo havagone kutinzwisisa uye saka zvino nzvimbo yekuti zvinhu zvese zvinenge zviri nenzira yandinotenda kuti ishe vanoda kuti tizviite nayo hatizove neinoshamisira asi chechi yakanaka tiri kutarisira kune izvozvo zvino pana hama Nevo pamwe neni ndangova neimwe pfungwa kuti aya masutu embatya handizivi hama Nevo ndinofunga ndizvo handina chokwadi nokuti rinoratidzika sebhokisi resutu kwandiri hamusi kuitawo manzwiro mamwe chete here pazviri zvino angangove masutu kana majasi uye ose ari maviri anoratidzika zvakafanana saka zvinoratidza kuti hapana kusiyaniswa kwevanhu pano uye zvino ini ndine jasi uye ndinoziva kuti ivo harisi jasi saka iyo imi munayowo zvakare saka inofanira kunge iri sutu uye ingori tinongozvitenda izvi zvakanyanya kwazvo Uye ndine chokwadi kuti sevafundisi vafudzi. Shoko rekuti mufundisi rinoreva mufudzi, uyo anofudza makwai. Ndine chokwadi chekuti tinotenda kunemi mumwe nemumwe wenyu nokuti wanga uri mutsa wenyu nemifungo nemari zvaita kuti chipo ichi chigoneke kwatiri mangwanani ano. Uye kuburikidza nenyasha dzaMwari, tiri kutsidza pachedu kuva mufundisi wenyu, kuita zvese zvatinogona kuti tikutungamirirei munzira chaiyo. Pamwe dzimwe nguva matauriro atinoita nezvimwe zvingave zvakaoma kunzwisisa. Asi tiri kungozviita sevatungamiriri, tichiedza kukutungamirirai kunzvimbo iyo yokuti parumuko muchatiyemura zvikuru ipapo. Nekuti hatina kuzvifunga isu pachedu mumaitiro epatinenge tichitaura kwamuri, kwete zvepfungwa dzedu. Asi kungoedza kuita sekutungamira kungaita Mweya Mutsvene kuti tiite, uye ndiko kwedu kwagara kuri kushingaira kwedu, uye tichiri kuedza kuita chinhu chimwe chete icho chakanaka kumufundisi pamwe neni. Tinofara kuona kupenya kwezuva. Doc munin'ina wangu anga achiti atumira shoko kuna hama Frank Weber kuFlorida akati havasi voga vanogona kubuda panze pakisimusi vachigeza girazi remberi remota yavo vakapfeka shati nemaoko. Anga achiitawo zvimwe chete, kuri kudziya zvikuru. Zvino munoziva Florida inoneta nekupenya kwezuva rinenge rakatarisa kuFlorida nguva dzese, saka rinofanira kuuya kuIndiana kuti rione kuti zvinhu zvose zviri kufamba sei kumusoro kuno. Hamufungiwo sekudaro here? Saka tinofara kuti ratishanyirawo kwenguva ingava shoma hayo mangwanani ano. Asi pamusoro pazvose, tinotenda nekuda kwechiedza chemwanakomana waMwari chinotipa kupenya kwemufaro wekusingaperi. Hamene kuti mukomana mudiki achangopinda angade here kugara nemberi kwake, kana kuti kune kirasi yeSunday School kumashure kwechikomana kana uchida kuenda shure uko? Brother Taylor, would you direct a little? Hama Taylor, mungatungamirirawo here karume kadiki aka kukirasi? Zvakanaka. Dzimwe nguva vanofarira kuva nevamwe vavo munoziva. Ivo vane zvinhu zvavanowirirana mazviri, izvo zvavanofarira kutaura nezvazvo. Uye zvakangodaro. Musikana mudiki ane makore 12 ekuberekwa. Zvino, sezvandagara ndichitaura, kana ukaona kamusikana kemakore masere, mapfumbamwe, 10 ekuberekwa, kachingondundurudzana naambuya nguva dzese, pane chakakanganisika. Maona, pane chisina kumira zvakanaka, nekuti pane musiyano wakakurisa pazera ravo. Munogona kufungidzira kuti ambuya ava nekatsapo kezviitsi pane imwe nzvimbo kaanogona kunge achimbonokora. Uye kanzvadzi kadiki, iwo maziso makuru akavhurirwa tsapo yezviitsi. Nekuti pakuwirirana chaipo, havana chekutaura nezvacho. Hapana chimwe kunze kwekungomiita chidhori chavo uye nekumuyemedza. Asi ndizvo zvazviri, uye tinofara kuti ndizvo zvazvingori. Uye zvino, ndiri kuita chitaurwa ichocho ndakazviita imwe nguva pakuparidza pamusoro pegwayana nenjiva. Munoona, dzine zvinhu zvadzinowirirana pazviri. Dzinogona kutaura pamusoro pezvinhu.
The Masonic
Lodge, vane zvinhu zvekutaura nezvazvo. Hama dzeMasons Lodge, hama dzeOld Fellows Lodge. MaJerimani ane zvinhu zvekutaura nezvazvo kumuJerimani pamusoro pezvekumusha kana maJerimani asangana kuno, mumwe achangobva kumusha kwavo. MaTariana ane zvinhu zvekutaura nezvazvo.
That's why we assemble in places like this and
Uye maKristo ane zvinhu zvekutaura nezvazvo. Ndosaka tichiungana munzvimbo dzakaita seino munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu, nekuti tiri vagari venyika imwe chete.
We are pilgrims and strangers here to this world.
Tiri vafambi nevatorwa pano panyika ino, saka tinoda kuungana pamwe chete pamangwanani ano eSabata uye nenguva dzemisangano yeminamato tichiungana pamwe chete nekuti tine zvinhu zvatinowirirana pazviri. Tinoda kutaura pamusoro pezvatinowirirana pazviri, zvinhu zvatinowirirana pazviri zvatinoda, Ishe kuita kwavo, mumwe munhu mumwoyo mavo vachitsva nechimwe chinhu, Ishe vakavaropafadza uye vanongoda kuzviratidza kumusoro uko. Onai zvakaitwa naShe. Mumwe munhu akagamuchira ropafadzo guru uye anongoda kuenda kuchechi kunoyanana pamusoro pemaropafadzo aya nemumwe munhu. Unoona, ndosaka tiine zvinhu zvatinowirirana pazviri. Zvinoita kwandiri sekuti manzwi ari kufamba zviri nani muchechi mangwanani ano. Zvinoita sekudaro kwandiri. Handina chokwadi, pane maungira kwazvo imo munhu. Asi ndinofara kwazvo nezvibereko nerumutsiriro rwevhiki yapfuura. Maona, haruna kungozunguza muno chete, asi munharaunda nyika dzakasiyana-siyana. takanzwa kubva kwairi kuti Ishe vakaita zvakanaka.
Now, if just burning the old bridges,
zvino kana kungopisa mabhiriji ekare kugadzirisa zvinhu nekupinda munashe takagadzirira kugamuchira maropafadzo, kana nguva shoma iyoyo yakaita izvozvo, zvaizova zvakaita sei kuri kunzi takaenderera mberi? Maona, saka ngatisazvisiyei zvichifa, ingorambai muchidururira zvimwe zvinhu nguva dzese, kudzamara zviratidzo zvechiutsi zvaonekwa pasi rose kuti Jesu Kristu anorarama uye pane moto uri kupfuta mumwoyo medu. Mushure mekunge ndaita kuzvipira kutsva ini pachangu nemudzimai wangu nevamwe vakadaro, takacherechedza kuti zvinhu zvasiyana zvakanyanya kumba kwedu, uye hatichisiri kuhuta-huta sezvataiva tiri, kudedera nekungosvetuka-svetuka, hatizowani ichi uye hatizowani icho. Tinongozviita chinyararire, tobva tatoita zvakatowanda. Saka zvino kune gore idzva riri kuuya, uye isu hatitende mukuvhura mapeji matsva. Isu tinongotenda mukupisa ekare acho. Saka chingozvichengeta wakazvitsaurira kuna Mwari nemukati megore rinouya. Hatizivi zvatichaitirwa naShe. Asi ndinotenda nekuda kwemumwe nemumwe wenyu. Ndinotenda Mwari zvikuru nekuda kwenhengo yese yemutumbi waKristu, kwese kwese, uye nemuzvinano zvese zvakasiyana-siyana zvezvitendero. Kunyangwe vangasabvumirana neni zvakadii, ndichiri kupa kutenda kuti mumwe munhu, kunyangwe ndikafunga kuti vangangova vari mukukanganisa zvishoma mumagwaro, asi zvakadaro vachiedza kumira nemwoyo wese mune zvavanotenda, ini chokwadi ndinoda kutsungirira nehama idzodzo, uye naivo vachitsungirirawo neni mukukanganisa kwangu nezvinhu, nekuti hapana mumwe wedu akakwana. Asi mumharidzo mamwe manheru pandakataura nezvamwari vachizvipatsanura paPentecost, panguva yeshanduko kana kuti panhaurirano paifanira kutorwa sarudzo, imhando iyi yechechi ingazova chechi yechikristu itsva iyi, ndicho chikonzero chinoitirwa nhaurirano dzacho. Uye tinoona kuti mubhuku ramabasa chitsauko 2 tinowana mhando yechechi yakasarudzwa. Ichechi yerudzii? Ichechi ingave yakaita sei? Chechi ingazoita sei kana yagamuchira Kristu? Ndinozvida izvozvo, uye ndiri kurwira nemwoyo wese chechi iyoyo yakambenge yakagadzwa pazuva rePentecost. Zvino yakanga isinganzwisisike ipapo, hainzwisisike iye zvino, uye ichadaro kana pachingori nechivi chete panyika uye nehondo inofanira kurwiwa, ichange isinganzwisisike kuvavengi vedu. Asi kunyange zvakadaro, zvinhu zvakakosha zvaMwari zvatiri kurwira nemwoyo wese kuti Mwari vazotiitira. Zvino zviziviso ndinofunga hama Nevo vatozviita kare. Zvino ndiri kumba svondo rino kuti ndinamate nekutsvaga chiso chaShe. Nekuti mugore rino riri kuuya, nekubatsirwa naMwari kana vakangondibatsira, ndinoda kurwisa hondo iyi kupfuura zvandakamboita muupenyu hwangu hwose. Uye pamwe nguva huru yegore rino ichapedzerwa munyika dzekunze, nevekuHaiti nemuzvitsuwa nekuSouth America neAfrica neAsia neIndia nekumusoro kuScandinavia. Uye zvose izvi zvinofanira kusarudzwa svondo rino kana Ishe vakatendera. Naizvozvo kana ndikanzwa kutungamirirwa kuita chero chinhu kana kuenda kupi zvako, Ishe ndivo vandituma kuti ndiite sekudaro. Zvino pandinoburuka mundege pavhu, poita sekunge panouya mumwe obva ati, o, rimwe sangano iri rakazorega, iri rakaita izvi kana iri rakaita zvisizvo, kana kuti hatina kukwanisa kuita izvi, kana kuti vakuru venzvimbo vati hatikwanise kuita musangano, zvino ipapo ndinoda kumira, asi ndauya nemuzita raShe. Zvino ndinoziva kuti ndidhiabhori ipapo, munoona, hazvisi zvokuti asi ndaita mhosvokani, ndiri kutungamirirwa. Ipapo iwe unogona kumira nemapendekete ako ari pavhiri, uye uchirwisa hondo.
Now before we open the book or to ask God to open it as we read it.
Zvino tisati tavhura bhuku kana kuti kukumbira Mwari kuti varivhure patinoriverenga. Ndinoda kutaura chikonzero sei ndiri kuunza mharidzo iyi kuchechi mangwanani ano.
It's my Christmas message to the church.
Imharidzo yangu yekisimusi kuchechi. Ndiyo kana mweya mutsvene ukandibatsira kuunza zvandinotenda pamusoro payo.
Now no matter how well it's written.
Zvino zvisinei kuti zvakanyorwa zvakanaka sei mumagwaro uye kuti munhu anozvinzwisisa zvakadini, vanofanirwa zvakadaro kuvimba nemweya mutsvene kuti uzviunze kuvanhu.
And it's just after Christmas when you've heard all the
uye mungori mushure mekisimusi apo makanzwa dzese nyaya dzakasiyana dzekisimusi nenhefenyuro nezvakadaro zvemharidzo dzekisimusi. Ichange yakati tsaurwei zvishoma pakuve nyaya yekisimusi. Asi zvakangodaro, Mwari vaiisa pamwoyo pangu. Uye zvino ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana muupo hwavo hwemimvuri yekutonga kwavo kuti tikumbire tsitsi.
Oh God, our blessed Savior and Father.
Oh Mwari muponesi nababa vedu vakaropafadzwa. Tiri kuswedera pachigaro chenyu chetsitsi.
In the name of the Lord Jesus, thy Son.
Muzita raishe Jesu, mwanakomana wenyu, tiri kuzviunza mukuzvininipisa mangwanani ano.
To offer to thee our prayers and our thanksgiving.
Kuti tipe kwamuri minamato yedu nekutenda kwedu pane zvese zvamakatiitira.
In this last week especially, how that hearts and
musondo rino rapfuura kunyanya kuti moyo yakava nenzara sei uye vanhu vakatsanya nemweya mutsvene wakavaropafadza ukaita zvinhu zvikuru pakati pedu. Vanorwara vakapodzwa uye Mwari vakaziviswa kuti vanorarama uye vanoda vanhu vavo. Uye kuti mashoko achiri echokwadi chaizvo emuprofita paakataura mashoko aishe Mwari paakati, kana vanhu vanodaidzwa nezita rangu vakaungana pamwe chete vakanyengetera, ipapo ndichanzwa kubva kudenga. Mashoko iwayo achingori echokwadi sepazuva raakatanga kutaurwa. Takazviona zviri izvo, Ishe. Zvino tiregereiwo tinonamata pazvivi zvedu zvose, kusatenda kwedu kwose kunova ndiko chivi. Uye tinonamata, Ishe, kuti mudzoreredze kwatiri kutenda kwakambofambisa chechi yekutanga.
Not asking for flower beds of ease, but asking only for
kwete kukumbira kurarama zviri nyore, asi kukumbira chete tsitsi dzaMwari neupo hwavo nemaropafadzo avo kuti aende nesu. Kana mungava mumunda wekuvhangera uyu, kana munda wekuvhangera uri mhiri kwegungwa, kana zviri pamutefetefe, kana pakurarama zviri nyore,
no matter where it might be, Lord, your
kana kuri kuti pamberi pehondo zvisinei kuti kungave kuri kupi, Ishe, kuda kwenyu kudukusa ndicho chishuwo chedu chikurusa chekukushumirai. Ingokujekesai kwatiri, o Ishe, kuti tisapotsa nzira, nokuti tinofamba munyika ine rima uye yakapofomadzwa pakati pevanhu vazere nezvivi vakapofomadzwa.
So clear our way, Father.
Saka chenesai nzira yedu, Baba, uye titungamirirei sezvamunoda makwaye mafuru enyu.
Let the shepherd of the flock.
Itai kuti mufudzi weboka atungamirire vanhu vake mukutapira uye nomukuzvininipisa apo takamirira kwamuri mangwanani ano pamharidzo yemangwanani.
May the Holy Spirit speak plain to you.
Dai mweya wenyu mutsvene ataura zviri pachena kumwoyo wega wega, uye dai tikaona zvishoma zveizvo zvaitaurwa nemuprofita.
And in that then have
uye mune izvozvo zvino tova nemaropafadzo anobwinya eupo hwaMwari achisimbisa shoko rose.
We ask it in the name of Jesus, your Son, our Savior. Amen.
Tinozvikumbira nemuzita raJesu, mwanakomana wenyu, muponesi wedu. Amen.
I would ask our audience this morning, those with the Bibles.
Ndingakumbira vatereri vedu mangwanani ano, avo vane mabhaibheri, kana vachida kuverenga pamwe neni magwaro, kana kunditevera pandinoverenga, kana mukavhura kubhuku raIsaya.
The prophet Isaiah and the 7th chapter. I would like to read from
Muprofita Isaya uye chitsauko 7 ndinoda kuverenga kubva muchikamu chegwaro iri.
In Isaiah the 7th chapter we will begin with the conversation of God to Ahaz.
Muna Isaya chitsauko 7 tichatanga nehurukuro yaMwari kuna Ahaz pandima 10.
Moreover, the Lord spake again unto Ahaz.
Zvino Jehovha akataurazve naAhaz achiti,
ask thee a sign of the Lord thy God.
Kumbira chiratidzo kuna Jehovha Mwari wako, uchikumbire kunyange pasi pakadzika kana kumusoro kwakakwirira.
But Ahaz said, I will not ask neither.
Asi Ahaz akati, handinga kumbiri uye handinga yedze Jehovha.
And he said, hear ye, O house of David. It is a small thing for you to weary man.
Imi O imba ya David.
Chinhu chidiki kwamuri kuti munetse vanhu.
Zvino moda kunetsa Mwari wanguwo here?
Therefore the Lord himself shall give you a sign.
Naizvozvo Ishe amene achakupai chiratidzo. Tarirai mhandara ichava nepamuviri. Ichabereka mwanakomana uye ichamutumidza zita rake Emmanuel.
Butter and honey shall he eat.
Achadya ruomba nouchi kuti agoziva kuramba chakaipa nokusarudza zvakanaka.
For before the child shall know to refuse evil or choose good, the land that I
nekuti mwana asati aziva kuramba chakaipa kana kusarudza chakanaka, nyika iyo yaunovenga icharashwa navaviri madzimambo.
If I should say a subject out of this to draw context, I would
kana ningataura chidzidzo kubva pane izvi kuti tiwane nzwisiso, ndinoda kushandisa izwi rekuti chiratidzo chepamusoro.
When we have the darkest night and
kana tine usiku hwakasviba zvakanyanyisa uye zvichiratidzika sekuti mune dzimwe nguva kwakasviba kwazvo usiku uhu zvekuti hatigone kuona maoko edu pamberi pedu, ndipo panguva iyoyo yekuti mheni inopenya inopa chiedza chakanyanyisa kujeka. Inotumirwa kwatiri kuratidza kuti kunogona kuve nechiedza murima.
This was during the time of the reign of Ahaz, a wicked king, and if you
izvi zvakaitika panguva yaitonga Ahaz, mambo aiva nehuipi. Uye kana mukacherechedza, Ishe havana kutaurira shoko iri kuna Ahaz, asi kuimba ya David.
Hear, O house of David,
inzwai, O imi imba ya David, ichi chichava chiratidzo. Nokuti vakanga vari muhondo hama dzichirwisana nehama.
And it seemed to be the darkest hour of Israel's journeys and their pilgrimage.
Uyo yaiita senguva yerima guru sarenzendo dzavaIsraeri nekufamba kwavo. Asi Mwari vakatinhira kuburikidza nemuprofita chiratidzo chekusingaperi. Zvino zviratidzo nguva zhinji
have signs, and we live in a world full of signs.
Vanhu vane zviratidzo uye tinorarama munyika yakazara nezviratidzo.
Man has tried to achieve certain signs. Man has tried to his signs.
Munhu akaedza kuti abudirire mune chimwe chiratidzo. Munhu akaedza kuburikidza netsvakurudzo yake yescience nebudiriro yake kuita chiratidzo chingave chakatandamara.
Memorial of his intelligence.
Kana chirangaridzo chekuteswa kwake njere kuti iye mukuru zvakadii, kana kuti inyanzvi pakuronga yakadii. Akaita izvozvo zvichidzika nemumakore ose apfuura.
For instance, when the marine intelligence saw the world.
Somuenzaniso, apo ungwaru hwomugungwa hwepasi rose makore asingasviki zana akadarika.
Decided that they were so smart that they could give to the world a
vakasarudza kuti vakanga vakachenjera zvokuti vaigona kupa nyika chiratidzo chekuteswa kwehunyanzvi hwavo.
That they could build themselves a ship
zvekuti vaigona kuzvivakira ngarave kuti hakuna kana saisai rakakura zvekugona kuinyudza.
And they call this certain ship the Titanic.
Uye vakatumidza iyi ngarava kuti Titanic, chakanga chiri chiratidzo chisingaperi kunyika kuti unyanzvi hukuru hwekuvaka ngarava hwakanga hwasvika pakukwana, kuti vaigona kuratidza kunyika kuti ngarava iyi hayaigona kunyudzwa. Saka nekuchengetedzwa kwese pamusoro peuchenjeri hwevavaki uye nekureva kwavo nehurukuru,
scientific proofs that this ship could not be sunk.
Neumbo hwescience hwekuti ngarava iyi yaisagona kunyudzwa. Zvino kana zvinhu zvikapiwa kuvanhu nenzira iyoyo, vanoita sevanozorora vakagutsikana kuti zvinhu zvese zvakaringana. Chero bedzi tsvakurudzo yescience ikataura kuti zvakanaka. Saka vakanga vachiyambuka nyanza vari mungarava iyi parwendo rwavo rwemumvura. Uye vachinzwa kuchengetedzeka kukuru kwekuti hapana chaigona kuvakuvadza, vakaita mabiko makuru ekudhakwa. Uye vose vakadzi nevarume vaive mungarava, kana kuti pada vazhinji vavo ndingangoti, vakadhakwa. Kunyange vanoti mutyairi wayo nomukuru wengarava navo vose, uye mabhendi ndokutanga kukwidza ruzha rwemumhanzi wejazz,
which was the great fad of that day as we have rock and roll today.
Wakange uine mukurumbira muzuva iroro sezvatine rock and roll nhasi, nokuti vakanga vakachengetedzeka, vakanga vari mungarava ivo vanhu vakanga vapa nyika chiratidzo cheuchenjeri hwavo chekuti ngarava iyi yaigona kukunda chero saisai ripi zvaro kana chero gungwa ripi zvaro. Vachiri mukudhakwa kwokusaziva uku, ngarava yakananga kumhute yakasimba. Mumwe wevakuru vengarava ndokutaura kuti tinofanira kumboongorora mainjini. Asi mukuru akati, nyatsoimhanyisai takananga mberi, tinofanira kusvika pachiteshi chezvikepe tiite rimwe basa. Payainyatsotipindikiti mumhute yacho yakasimba sekunge ndiyo yaiva muridzi wemamiriro ezvinhu, kamwe kamwe yakarova zigomo rechando, zvino ndokuenda pasi pemvura. Zvino tinoudzwa nanyanduri akanyora rwiyo runoti Mwari noruoko rwavo rune simba vanoratidza nyika ino kuti haigone kumira. Kubudirira kwavo kukuru kwakaenda pasi pegungwa nemazana emazana evanhu vakadhakwa vaivemo. Hazvitongoshande chete. Aive mushakabvu Adolf Hitler, uyo akapa vanhu vekugermany chiratidzo chekuti akanga ari nyanzvi. Aiziva zvose zveupenyu hwechiuto, uye pasina kumuzvidza aiziva zvakawanda pamusoro pazvo. Asi akapa kugutsikana kuvanhu vekugermany nekuvaka yatinoti Maginot Line kana kuti Siegfried Line, zvekuti akadira mabhiriyoni ematani ekongiri nesimbi pamwe chete. Akaratidza chivimbo chake mairi zvekuti akatamisa muzinda wake kuenda kumberi chaiko. Uye nzvimbo dzekudyira nedzemabhizimisi zvaishanda zviri pasi pevhu, apo pavaiva nemabhiriyoni ematani esimbi nesimende. Zvisinei kuti zvaizofamba sei, Germany yakanga yakachengetedzwa. Chaiva chiratidzo chekuchengeteka.
But the modern blockbuster blown it into eternity.
Asi bomba guru kwa zore chimanje manje raka iputitira muzienda na kuenda. Na Hitler pamwe nayo.
It was Nimrod one day who said that he'd build a tower.
Aiva Nimrod rimwe zuva akati aizovaka shongwe yaizounza vanhu vake. Aigona kuratidza zvaigona kuita nenjere dzake.
And he was to build a tower.
Uye, akanga ari kuzovaka shongwe yaizodarika makore yokuti kana hasha dzamwari dzikanzi dzauya aizovanzvenga. Netsvakurudzo yake yesainzi. Aizokwanisa kuisa mabwe namatombo nenzira yokuti aigona kuendesa vanhu kwakachengetedzeka noungwaru hwake.
But it was brought to naught by a confusion of
plans. Asi zvakashaiswa maturo nekuvhiringidzwa kumitauro. Uye havana kuzokwanisa kupedzisa shongwe yacho.
It was Nebuchadnezzar who built the walls of Babylon.
Aiva Nebukadnezari akavaka masvingo eBhabhironi. Zvino ndokuzvikudza pamusoro pavo. Aiva akakura kwazvo zvekuti chipani chemabhiza matanhatu nengoro zvaigona kumhanya mujao zvichitenderera pamadziro aya.
Its gates were so big until man sweated there.
Masuo aro akanga akakura kwazvo kusvikira varume vakadikitira upenyu hwavo hwese maari vachirova nenyundo ndarira yokuita masuo airema mazana ematani.
In the great city they taken companies of men to swing them.
Muguta guru iri vaitora mapoka evarume kuti vaavhure. Hapana aigona kubata Nebukadnezari.
But one night in a drunken stew, thinking that they were safe behind the
walls. Asi humwe usiku mumutambo wekudhakwa vachifunga kuti vakanga vakachengetedzeka seri kwemadziro avo esainzi nezvombo zvezuva ravo, kwakauya ruoko ruchinyora pamadziro. Zvino ndokugumiswa.
Oh,
munhu akaedza sei kutakura munhu kuenda kwakachengeteka, kuzvisundira pachake achienda kwakachengeteka nezviratidzo zvake zvebudiriro. Zvinoita sekuti nekuti vanhu vanotsvaka chiratidzo panofanira kunge paine chimwe chikonzero chacho. Chimwe chinhu chiri mukati memunhu chinodanira chikonzero kana chiratidzo kubva kune imwe nzvimbo kuti anogona kunge akachengeteka. Ipapo Mwari ndokutaura vakati, ndichavapa chiratidzo chekusingaperi. Ndichapa chechi chiratidzo chekusingaperi. Chakanga chisiri kuzova rusvingo rukuru kana shongwe. Vakati mhandara ichabata pamuviri, uye ichabereka mwanakomana. Uye ichatumidza zita rake Immanuel. Ndicho chichava chiratidzo chamwari chekusingaperi.
How simple, how little.
Zviri nyore sei, zvidiki sei.
Do you understand that it's the little things that you pass over?
Munonzwisisa here kuti zvinhu zvidiki zvamunopfuura nekusiya zvinoreva zvakanyanya kuna Mwari.
Can the church conceive that this morning?
Chechi ingagona kuzvifunga izvozvo here mangwanani ano? Kubudirira kwedu sesangano uye nezvivakwa zvake zvikuru nehumhizha. Tiri kusiya zvinhu zvidiki zvinoreva zvakanyanya kuna Mwari uye zvakanyanya kumagumo edu azienda nakuenda. Tinosiya zvinhu izvozvo. Mwari vachitaura kuti ndichakupai chiratidzo chekusingaperi. Mhandara ichava nemimba uye ichabereka mwana. Sei? Sei mwana mucheche? Sei achifanira kuva ari mwana mucheche?
The creator himself must come and live in his creation.
Musiki pachake anofanira kuya kuzogara muchisikwa chake kuti ave chiratidzo kuvanhu. Ko sei achifanira kuva mwana mucheche? Sei vasina kugona kunge vakati, ndichavaka manera makuru zvino ini mose sehope dzaJakobho, kana kuti ndichadonhedza kubva kudenga, kubva kumakoridho edenga, tambo ndigokupa simba kuti kana ukazvikochekera nayo ndinokusimudza. Asi akauya zviri nyore chaizvo, ndokuti mwana achazvarwa. Ichocho chichava chiratidzo, kwete kuti chichava chiratidzo chete, asi chichava chiratidzo chepamusoro. mwana mucheche.
While the intelligence of science,
manje ungwaru wesainzi waizoseka pamberi pepfungwa yakadaro. Asi kuna Mwari chaive chiratidzo chepamusoro.
A virgin shall conceive, and this baby will be called Emmanuel, which by interpretation will be
Mandara ichava nemimba, uye mwana uyu achanzi Emmanuel. Mukududzira zvinova Mwari vanesu. Ndicho chiratidzo chepamusoro.
God of heaven living with
Mwari vekudenga vachigara nevanhu. Ndicho chiratidzo chepamusoro.
It would be not a sign only for that day, but for this day.
Hachingazovi chiratidzo chezuva iroro chete. Asi chezuva rino uye nemazuva ose. Kuti Mwari vanogara nevanhu vavo.
Emmanuel, God with us. This is the super sign.
Emmanuel, Mwari vanesu. Ichi ndicho chiratidzo chepamusoro. Ichi ndicho chiratidzo chazienda nakuenda. Chiratidzo chekusingaperi chakapiwa naMwari.
And why did he become dust? Very dust of his own creation.
Sei akazova guruva. Guruva chairo rechisikwa chake pachake. Musiki akava iroro. Guruva rechaakasika.
Man trying to do big things.
Munhu achiedza kuita chinhu chihombe kwazvo. Asi Mwari pavakapa chiratidzo chaive chinhu chidiki.
Man trying to deal with big affairs. God deals with small affairs.
Munhu anoedza kubatana nezvinhu zvikuru. Mwari vanobatana nezvinhu zvidiki. Munhu anoedza kuti nekuti munhu wese anoenda nenzira iyi. Ngatiitei sezvavanoita kuHollywood.
God wants a minority.
Mwari vanoda vashoma. Vanoda kusiya zvinhu zvikuru zvose kuti vagamuchire chidiki.
A baby will be born. Little Emmanuel will be born.
Mwana achazvarwa. Emmanuel mudiki achazvarwa. Mwari wezvisikwa vakava chikamu chezvisikwa zvavo pachavo.
God the creator of the heavens and earth who made the dust and the trees.
Mwari musiki wedenga nenyika vakasika guruva nemiti uye nezvinhu zvose zviripo vakava chikamu chazvo. Ndicho chichava chiratidzo. Vachauya nenzira yekuburikidza nemunhu.
He could have come some other way.
Zvino, vaigona kunge vakauya neimwe nzira. Vangadai vakauya nenzira yedzimwe nzira dzavainadzo dzekuuya.
But he chose to come this way to give a sign. The super sign.
Asi vakasarudza kuuya nenzira iyi kuzopa chiratidzo. Chiratidzo chepamusoro. Mhandara ichava nemimba uye ichabereka mwanakomana uye vachamudana Emmanuel. Zvino, zvaive zvei? Chikonzero chei?
Why did he choose to become an angel? He could have done it.
Sei asina kusarudza kuvangirosi. Angadai akazviita. Aigona kuuya ari murume akanyatsosvika zvakakwana.
He could have become with a full salute from heaven.
Angadai akave nekuremekedzwa kwakazara kubva kudenga. Nengirozi nezvinorarama zvese zvekudenga. Vowaridza kubva mumakoridho ekudenga, manera endarama uye aigona kunge akaburuka pasi neboka rengirosi. Angadai akazviita. Asi ivo vakati, ndichakupai chiratidzo, chiratidzo chepamusoro, chiratidzo chekusingaperi. Mhandara ichava nemimba, uye yogobereka mwana. Uye pavaifanira kusarudza nzvimbo yaizoberekerwa mwana uyu. Vangadai vakaburuka nemanera neruremekedzo rwedenga rose. Vaigona kunge vakaburuka kubva kudenga sengirozi. Kana kuburuka ari murume akanyatosvika zvakakwana. Asi ivo zvakare, vangadai vakawira mumuzinda wamambo. Asi vakati, ndichapa chiratidzo. Uye chiratidzo chakaudzwa kuvafudzi vemakwai. Muchamuwana ari mudanga rezvipfuyo akaputirwa nemicheka yepajoki.
That's the super sign. Born over a manure pile.
Ndicho chiratidzo chepamusoro. Chakazvarirwa pamusoro pemurwi wemupfudze. Nekunhuwa kwedanga pasina kana mbatya dzekumupfekedza. Emmanuel. Diabori anoda kuita kuti zvinhu zvive zvakakura uye zvichipenya. Mwari vanochengeta zvinhu zvakaninipa. chiratidzo chepamusoro. Muchawana mwana mucheche akaputirwa nemicheka yepajoki. Akarara muchidyiro chezvipfuyo. Ichi ndicho chichava chiratidzo. Chiratidzo chepamusoro. Paakanga ari panyika. Akanga ari murombo zvikuru. Tinotaura zvakadii nezvenguva yakaoma. Ndianiko mudiki uyu? NdiJehovha. Jehovha Mwari vakava munhu vakatora rudzi rwedu vakazviyambutsa pachavo kubva pakuva Mwari ndokuva munhu. Hecho kachiratidzo. Vakanga vari Mwari vakava munhu, kwete munhu mupfumi asi munhu murombo. Ichi ndicho chiratidzo chacho chepamusoro. Makakumbira chiratidzo vakadaro Mwari. Ndichakupai chimwe chete chiratidzo chekusingaperi. Vangadai vakauya neimwe nzira sezvandambotaura. Asi mwana mucheche. Sei vakazova mwana mucheche? Pakavhurika kekutanga muromo muduku usina mazino muchidyiro ichocho, panhoo iyoyo yekutanga, mangwanani ekisimusi yekutanga. Ari munhoo yake diki yechidyiro nekamhere kekutanga kakabuda muinzwi rake, vaiva Mwari vaichema. Jehovha vachichema. Munhu vakabva kuna Mwari uye vaiva munhu pana zvose. Munhu vakauya panyika vasina chinhu, asi zvakadaro vari munhu. Vaiedza kuita sei? Vaiva vakanangana nei? Akachema semwana mucheche ari muchidyiro. Akatamba semukomana mumugwagwa. Akashingaira semurume asi zvakadaro akanga ari Emanueri. Ichi ndicho chiratidzo chepamusoro. Mwari vachigara muchisikwa chavakasika. Chiratidzo chepamusoro chichava chiratidzo kwamuri. Vaive murombo kwazvo. Pavakauya panyika vakauya nemumimba yekukwereta, mimba yakakweretwa yemudzimai. Uye vakatokwereta bwiro renkuvigirwa mariri. Mwari, mhandara ichava nemimba pasina kusangana pabonde. Jehovha vakakwereta mimba yaMaria mudzimai kuti vaite basa ravaidzopa chiratidzo chekusingaperi. Uye vakanga vari murombo kwazvo panyika mushure memakore makumi matatu nematatu nechidimbu eshumiro. Vakatokwereta guva rekuvigirwa mariri. Ungafungidzira here? Taura nezvekubata mimba kwemhandara pasina bonde. Muchirevei zvakadaro? Hamuone here chiratidzo chaicho? NdiJehovha vakava mumwe wedu. Jehovha Mwari panyika somupoteri, mufambi munyika yavakasika. Vakarambwa nekusundidzirwa nekusekwa nekunyombwa. Dombo rinopingaidza kune asingatendi. Ibwe rinogumbutsa. Dimoni kunyika yezvinamato, asi chiratidzo chekusingaperi kumutendi. Mwari vanesu, chiratidzo chepamusoro. Muri kuzviona here? Mwari vakaratidzwa pachena. Mwari vachizvipa kunyika semupoteri. Vaigona kunge vakauya neimwe nzira, asi vakasarudza kuuya nenzira iyi.
Tererai kune izvi. Musazvipotsa. Ndinofunga kuti Mwari vakanga vaine mupfungwa dzavo zvichange zvichinakidza kumunhu. Ndizvozvo kumutendi. Zvinofadza kana Mwari vedu vava mumwe wedu. Asi kune vakaomarara vasina umwari chigumbuso. Ndichakupai chiratidzo. Mhandara ichabata pamuviri. Emanueri achava nemi. Mwari vakafunga kuti zvaizofadza rudzi rwevanhu kuti Mwari vedu vazove mumwe wedu, kuti vachazozviyambutsa pachavo uye vogova guruva redu, kuti vogova verudzi rwedu. Rudzi rwevanhu, musika akagadzira zvinhu zvose. Uye zvakare zvakazadzikisa chiprofita. Vaprofita vakanga vazvioni. Uye chimwe chinhu, shoko rakaitwa guruva, nyama, rikagara pakati pedu. Jehovha, shoko rakava munhu, rakava guruva ndokugara pamwe nesu. Chiratidzo chekusingaperi, hachizogumi. Oh, kana tikazvifunga, chiratidzo chazienda nakuenda. Zviratidzo zvepamusoro zvechiratidzo chose. Mwari vachiva mumwe wedu. Zvino zvakare, anofanira kunge ari mbeu yaAbrahama. Abrahama hongu aive mbeu yaEvha. Evha aiva mbeu yemukadzi yaizokuvadza musoro wenyoka. Asi Abrahama, kana mukagona kuzvibata, aive nekutenda muna Mwari uko kwakabatanidza mweya waMwari nenyama yemunhu. Ndipo panouya kutenda. Ndosaka aikwanisa kuva mbeu yaAbrahama, kwete nyama yose, asi kubatana kwemweya nenyama pamwe chete. Mwari vachizviita vabvarura, vachidzura chakaipa chose, vachiunza nyama ichizviisa pasi. Guruva ravakasika, uye vogara newese semumwe wako. Chimwe chinhu, havana kumbosvibisa kana kupikisa chero mumwe wemitemo yavo. Havakwanise kuzviita izvozvo. Saka mhandara, ndichakupai chiratidzo, kwete Titanic, kwete UN, asi ndichakupai chiratidzo chekuchengetedzeka. Mhandara ichava nemimba, uye ichazvara mwanakomana, uye ichamudana Emanueri. Ndicho chiratidzo. Hongu. Munoona, mumirayiro yaMwari yerudzikinuro, sezvazvakanga zvakaita kuna Bohazi naNayoni, aifanira kuva hama yepedyo. Zvino nzira chete yekuti munhu adzikinurwe nayo, Mwari vakatozova hama yepedyo. Ndinoda kuti muzvione. Havana kumbova hama yepedyo zvachose kuvapfumi, kune vane masimba. Asi vakaberekerwa muchidyiro, vakaputirwa mimicheka yepajoki, kwete kumunhu mukuru, asi kumwana. Vakanga vari Mwari pamusoro pezvisikwa, vakasarudza kuzviita, kwete kuuya vari murume akanyatsosvika zvakakwana. Vakauya kuti vatambudzike mumanzwiro evacheche. Vakauya kuti vagopinda mumiedzo yevabvezera, kuti vaende kuti vashingaire mukushingaira nemisungo yadhiabhori semunhu, uye kuti vagadzire nzira yevanhu vemazera ese. Vemazera ese uye nevemapoka ese, varombo vapfumi vose zvavo, vakava murombo kuti kuburikidza neurombo hwavo tive vapfumi uye nevadyi venhaka pamwe navo muumambo. Chiratidzo chaizopiwa, vachizviyambutsa pachavo, vachizviita chimwe chinhu chakasiyana nezvavaiva.
Now, a super sign, crying as a baby. Playing as a boy.
Zvino chiratidzo chepamusoro. Chichichema semwana mucheche. Chichitamba semukomana. Chichishingaira semurume. Asi vakanga vari Mwari vachirarama matano ose upenyu sezvatinoita.
You know, God has given many signs.
Munoziva, Mwari vakapa zviratidzo zvakawanda zvekuti vaive vamwari. Vakapa chiratidzo kunyika yakaparadzwa nemvura zhinji. Kuti vakanga vari Mwari, Mwari wokutonga. Vakanyudza vanhu mumazuva anowa ndokuyangararisa vakarurama muareka. Chiratidzo chekuti vakanga vakarurama uye kutongwa kwaiva kwechokwadi. Ndicho chiratidzo kuti mutadzi wose asina kutendeuka achaparara mukutongwa, kuti vakarurama vachaponeswa netsitsi dzaMwari. Vakapa chimwezve chiratidzo pagwenzi raipfuta. Chaive chipa vakabata muprofita wavo aitiza. Ndanzwa kuchema kwevanhu vangu uye ndarangarira sungano yangu. Vakapa chimwe chiratidzo ipapo chekuti vakanga vari Mwari vanochengeta sungano, kuti vakarangarira zvose zvavakataura vimbiso yose yavakaita. Vakapa chiratidzo pagwenzi raipfuta uye ndaburuka kuti ndivadzikinure. Tarisai Mwari munzira dzavo dzebasa. Pavakasika matenga nenyika, vakadanangirozi pamwe chete uye vakati, ngati nzvimbo yese murugwaro paakaita chero chinhu kazhinji, kwete ini asi Baba vangu. Asi pavakasvika paurongwa hwerudzikinuro, vakauya vari voga, hapana aiva navo, ndivo voga vaikwanisa kuuya. Ngirozi haikwanisa kuzviita. Mumwe munhu ainzi mwanakomana wavo haikwanisa kuzviita. Mumwe anonzi chimwewo chinhu, mhandara tsvene kana amai vatsvene kana mumwe mutsvene, haikwanisa kuzviita. Mwari vakatozouya. Uye ini ndichakupai chiratidzo. Mhandara ichava nepamuviri, uye mwana achazvarwa, uye achava Imanueri, Mwari vanesu, chiratidzo chepamusoro. Mwari muvanhu vavo, Mwari nevanhu vavo, Mwari vakava vanhu vavo, Mwari nemunhu vakava mumwe. Chiratidzo. Chigumbuso kunyika, asi tariro yakaropafadzwa kumutendi. Chiratidzo chichataurwa zvakaipa nezvacho. Vakava neimwe nguva yavakaratidza. Vakaratidza mumafashamu kuti vaive Mwari wekutonga uye naMwari wetsitsi kune avo vanochengeta mirayiro yavo. Vakaratidza pagwenzi raipfuta nechiratidzo kuti vaizochengeta vimbiso yose yavakaita. Uye pagungwa dzvuku vakaratidza kuti vaizogadzira nzira kune avo vaiedza kuita zvakanaka uye nokutevera murayiro wavo. Hazvinei kuti chii chinoigura, Mwari vakazviratidza pagungwa dzvuku ndokupa chiratidzo chekuti vaigona kuzarura gungwa. Mumuedzo wese vachaita nzira yekupukunyika nayo. Woti, amai havachitende, baba havachitende, chechi haichitende, handina basa kuti ndiani asingachitende. Kana ukazvitenda, Mwari vachaita nzira yokupukunyuka nayo. Vakapa chiratidzo chokuti vachazviita. Vakanga vari munzira yavo vakananga kunyika yechipikirwa, kwavakanga vavimbiswa naMwari, uye gungwa dzvuku rakavavharira. Zvino vakapinda mudambudziko vakanga vasingazive zvokuita. Mwari vakaratidza kuti vaizoita nzira yokupukunyuka nayo mumiedzo wose, mukuedzwa kwose. Haugone kusiya kuputa. Tora Mwari pane imwe nguva. Haugone kusiya kunyepa. Haugone kusiya kuba. Haugone kusiya hasha. Tora Mwari pamwe newe pane imwe nguva. Kana usinganzwe kuda kuenda kuchechi uye pasina kwaungave, tora Mwari pamwe newe kamwe chete. Tora vimbiso yavo. Vakazviratidza pagungwa dzvuku kuti vanogadzira nzira yokupukunyuka nayo. Mwari vakapa zviratidzo zvakawanda. Usiku huya pavakati kuvafudzi, endai zasi kuBheterehema, nokuti nhasi kwaberekwa Kristu Muponesi. Kristu, Mwari vakazodzwa, zuva rino vazvarwa nemudzimai, Mwari. Kwete kumuita Mwari zvino, vakango kwereta mimba yemudzimai zvimwe chete sekukwereta kwavanoita mutumbi uno kuti vaparidze evhangeri kubva mauri. Zvimwe chete sezvavanokwereta mutumbi wako kuti vaite basa ravanoda kuita kuburikidza nemauri. Nokuti vachiri Imanueri chiratidzo, Mwari pamwe nevanhu vavo, Mwari vachigara pakati pevanhu vavo, chiratidzo chepamusoro chekusingaperi hachigone kukundikana, chichagara chiri icho chiratidzo. Mungataura pamusoro pezviratidzo izvi, kuone zveichi, usati wambowana chimwe chiratidzo, chiratidzo chekutaura nendimi, chiratidzo chekuprofita, chiratidzo chechero mweya, unotofanira kudzokera kuchiratidzo chepakutanga, chiratidzo chaziendana kuenda uye chekusingaperi. Iva wakatwasuka pakutanga kwacho, uye panheyo iyoyo inova dombo nemumazera ose, zvino hapana chingaribata. Masuo egehena acharwisana nacho asi haangakundi. Tora chiratidzo ichocho, mhandara ichava nemimba igobereka mwanakomana. Uye akaudza vafudzi ava, heino nzira yamuchamuwana nayo, achange ari muchidyiro mudanga akaputirwa mumicheka yepajoki. Uye pamuchamutarisa, tendai nokuti iye ndiMwari vari pakati pedu. Chiratidzo ichocho chakanga chisingori kuvafudzi chete, asi chakapiwa kunyika yose kuti imutarire nokuona kuti iye ndiani. NdiMwari vanesu, Imanueri. Paakanga ari pano panyika, akaratidza pachena kuti aiva Mwari. Akaratidza kuti Mwari vaive maari nokuti zviratidzo zvaMwari zvaimutevera. Akati, kana ndisingaite mabasa ababa vangu saka musanditenda. Asi kana ndikaita mabasa ababa vangu, kana mukasanditenda, tendai mabasa chiratidzo. Imanueri, ini nababa vangu tiri mumwe. Baba vakandituma uye sezvavanondituma neniwo ndinokutumai. Baba vakandituma vaneni. Vari mandiri uye vachiita mabasa avo, ndiMwari munyama. Rota haana here kuwana raviro yazvo kuparadzwa kusati kwaitika? Apo paakaona Mwari vachiratidzwa munyama, vachidya mhuru, vachinwa mukaka wemhou, vachidya chingwa chepachoto. Ndokumira vakafuratira kutende, uye nechisazi tasingwi chekuti ini. Ini, ndichiona kuti Abrahama ndiye mudyi wenhaka yenyika. Ini, nemamwe mashoko, ini ndichazvizivisa kwaari. Aiva ari ani? Ipapo akabva ati, Abrahama, ko mudzimai wako aripi Sara? Zvakamubvundutsa. Mwari vari muchimiro chokufanoratidzwa kwaKristu, vakaitwa nyama. Ndokuti ari mutende shure kwenyu. Sara akaseka, iye akati, ko sei Sara aseka? Pakauya Imanueri kuburikidza nemumimba yemudzimai panzvimbo yokuonekwa seTiofani, akati, sezvazvakanga zvakaita mumazuva aroti, ndizvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana womunhu. Paaive panyika, vaapostora vaya vakafamba neevhangeri zvekuti kunyange ngirozi dzakatarisa nepamusoro pemibato yepamanera ekudenga, makoridho enyika yemukubwinya kuti dzitarise machiri. Imi muri kunyora rugwaro pasi, sezvo ndiri kuona muchinyora Timotiyo wekutanga 3:16, pasina gakava chakavanzika choumwari chikuru. Nekuti Mwari vakaratidzwa munyama, vakatendwa munyika, vakaonekwa nengirozi. Ngirozi dzakasimuka kuti dzitarise pana Mwari. Dzakambenge dzambonimirira tsvimbo dzadzo pamberi pavo dzichidanidzira, mutsvene, mutsvene, mutsvene. Pavaive vakagara ikoko seshongwe yemoto mukubwinya kwekudenga. Zvino pavakava munhu, ngirozi dzakauya ndokutarisa kuti dzimuone. Jehovha vaitwa nyama, chokwadi, pasina gakava chakavanzika cheumwari chikuru. Ndichakupai chiratidzo chekusingaperi, nokuti Mwari vakaitwa nyama pakati pedu vakagara munyama. Chichava chiratidzo chekusingaperi, kwete kuvafudzi chete kuti vatarise vagotenda, asi kwamuri Branham Tabernacle. Uye nekunyika ino ine hutsinye kuti itende kuti ava ndiMwari. Mwari vakapa chiratidzo ichocho. Jesu akati, sekutumwa kwandakaitwa naBaba vapenyu vakauya pamwe neni, uye vakanga vari mandiri, naizvozvo ndinokutumaiwo kuti Baba vapenyu vaende nemi uye vave mamuri. Chiratidzo chekusingaperi. Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Tarirai, ndichava nemi kunyangwe mamuri kusvika kumagumo enyika. Ndichava nemi kumagumo enyika. Ndichange ndiripo ndiinemi. Mumwe munhu sezvandambotaura kumashure anoda kuvaita Mwari vaduku vapfupi. Vakanga vari munhu. Mwari vakanga vari kushandisa munhu. Mwari vakanga vachishandisa nyama yavakasika pachavo kuitira kuti vasike kuburikidza naye, uye kuti vaunze vanakomana vazhinji kuburikidza naye. Rugwaro runodaro, kuburikidza nemwanakomana iye anoteerera, kuburikidza nemwanakomana mumwe chete vose vakawa, kuburikidza nemwanakomana anoteerera vose vachararama. Avo vanotenda. Mwari vanesu. Chiratidzo. Akati ndicho chichava chiratidzo. Aida kwazvo kuzvidaidza kuti mwanakomana wemunhu. Munhu pachake achingori munhu. Handisi chinhu. Mwanakomana haagone kuita chinhu maari pachake, asi ndiBaba vakanga vari maari. Emmanueri. Mwari. Mwana mucheche, Mwari Jehovha, Mwari. Mwana mucheche uya akachema, akanga ari Jehovha. Muri kuzviona here? Mwari vachigara mumwana mucheche. Mwari vachigara mune ari pazera rekuyaruka. Akanga ari mhando iye mwana ayaruka. Akagadza muenzaniso. Pakaraswa naBaba vake naamai vake vakatsvaka kwese kwese kuti vamuwane, uye vakamuwana ari mutemberi. Akati kudii semunhu ayaruka? Hamuzive here? Hamuzive here kuti ndinofanirwa kuva pabasa raBaba vangu? Muenzaniso kune vayaruka. Semunhu nekushamisira kwese kwenyika kwaaida kutambidzwa, zvinhu zvese zviri chaimo mumaoko ake, kuti ave munhu mukuru kupinda vose, mupfumi kupfuura vanhu vose. Aigona kuudza vanhu pane hove dzine mari mumuromo madzo. Aigona kupomba mvura yakanakisa kubva mumatsime oishandura kuita waini. Aigona kushandura chero chinhu chaaida kushandura. Aigona kutora mabhisikiti mashanu uye opa zvekudya kuzviuru zvishanu. Aine simba maoko ake kuti ave munhu mukuru, asi zvakadaro akasarudza kuva murombo. Akanga asina kana guva paakafa. Akatoita rekukwereta. Emmanueri. Ichi ndicho chichava chiratidzo. Ko, Mwari vanouya sei? Muvarombo. Mwari vanoshanda sei? Chichava chiratidzo chekusingaperi. Nevarombo vasina kudzidza. Chiratidzo. Akadaro muprofita kadzi mukuru Ana. Apo Simeoni akasimudza maoko ake patemberi, uye akabata muduku iyeye ari mumachira epajoki. Ana ndokuti, ichi chiratidzo chichataurwa zvakaipa pamusoro pacho pakuwa kweIsraeri, asi wokuungana pamwe chete zvakare. Chiedza kumarudzi. Chii? Mwari vanesu. Kwete muvapfumi nevanozvikudza, asi muvarombo. Akazvarirwa mudanga. Mwari vanesu. Akaita zvinhu zvemhandoi. Tarisai zvinhu zvake zvaakataura. Mutarisei zvaakataura. Nokuti Mwari pachavo vakati, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, munzwei iye. Uyu ndiye mwanakomana wangu, uyu wandinofarira kugara maari, munzwei iye. Akati, ndichava nemi nguva dzose, kunyangwe kusvikira kumagumo. Akatuma vaapostora vake. Vakapisa nyika yose mumazuva avo. SaMwari vari mumwe nomunhu. Vakabhabhatidza vanhu muzita raMwari uyu, Jesu Kristu. Vaigara pedyo kwazvo naye kusvikira iye azviratidza kuburikidza nemavari. kuburikidza nezviratidzo nezvishamiso uye nezvipo zvemweya mutsvene. Mwari vanesu. Vakaparidza kuti kuna Mwari mumwe wechokwadi mupenyu. Munhu akavaka shongwe dzemarudzi ose pamusoro pavana Mwari vatatu kana vana Mwari vaviri, asi kuna Mwari mumwe chete. Maridzo iyi yanga iri kuzomutsiridzwa muzuva rekupedzisira. Chitovai muine kufunga kwenyu iko zvino. Zarurai mwoyo yenyu. Kumbirai Mwari kuti vakuzarurei izvi zvandiri kugadzirira kutaura. Paakauya akazadzisa zvakataurwa nemuprofita. Uye paanouya mumazuva ekupedzisira mumvura dzinonaya dzekupedzisira dzaMwari, apo yose mvura yokutanga neyekupedzisira ichadururwa. Ari kuuya chaizvo nenzira yazvakaprofitwa nayo pamusoro pake.
In the evening time. What was the happening?
Uchava nechiedza panguva dzemanheru. Chii chaizoitika? Imanueri mwanakomana mumwe chete, chiedza chimwe chete, Mwari mumwe chete akauya kuzogara munyama.
With his people.
Pamwe nevanhu vake pazuva rePentecost. Achauya nenzira yakafanana mumazuva ekupedzisira nokuti chichava chiedza chemanheru.
What is it? There shall be a sign, an everlasting sign.
Chichocho, pachava nechiratidzo, chiratidzo chekusingaperi. Mwari vanesu, Mwari vari matiri, Mwari kuburikidza nematiri. Munhu naMwari vanova mumwe. Jesu akafa zvokuti akapa upenyu huya hunokosha pakusarudza kwake. Mumharidzo yesvondo yapfuura.
Because he gave it for a decision.
Nekuti akahupa nekuda kwesarudzo yokuti agounza vanakomana vazhinji kuna Mwari. Emmanuel anesu. Vanhu vechiedza chemadekwana chaizovakwezva. Mwari pavakapa chiratidzo, ichi chichava chiratidzo. Mwari vachange vachigara munyama. Vakafunga kuti vaizokwezva vanhu. Zvakazviita. Nokuti vose vakamugamuchira, kwavari akavapa simba rokuti vave vana vaMwari. Uye chinofanira kukwezva vanhu vechiedza chemanheru kana chiedza chimwe chete ichocho charatidzwa. Mwari naKristu vangori mumwe. Petro akati ngazvizivikanwe kwamuri kuti Mwari wakaita Jesu mumwe chete uyu wamakaroverera pamuchinjikwa zvose Ishe naKristu. Chiratidzo chinotaurwa zvakaipa nezvacho, asi zviedza zvemanhayero zviri pano. Semushumiri weevhangeri vakatisiya, maridzo ePentecost payakatanga kuburuka. Mushakabvu chiremba Heywood vasati vango, ivo ndinofunga havana, pamwe vakanga vari pakanakisisa pavo rimwe zuva pavakabatwa nemweya. Vaive nyanduri kunze kwakuva muparidzi. Vakatora chinyoreso chavo ndokuchinyora. Uchava nechiedza panguva dzemanheru. Nzira yemukubwinya uchaiwana zviro kwazvo. Munzira yemumvura ndicho chiedza nhasi. Wakavigwa muzita raJesu rakakosha. Vadiki nevakuru, tendeukai pazvivi zvenyu zvese. Uye mweya mutsvene uchapinda zviro kwazvo. Nekuti zviedza zvemanheru zvauya. Mazviro kwazvo ekuti Mwari naKristu ndemumwe. Zviedza zvemanheru. Kana tiri kufamba muchiedza chemanheru, chiratidzo chemanheru, zvino chaifanira kuva chiedza chimwe chete nechiratidzo chimwe chete. Chiratidzo chaziendana kuenda. Zvino zviratidzo zvimwe chete zvichatevera chiedza chemanheru. Muri kuchiona here? Mungagona kuchinzwisisa here? Ndiyo mharidzo Kisimusi ino. Zviedza zvemanheru, zviratidzo zvaMesiya zvichifamba nacho, zvichiperekedza mharidzo. Zviedza zvemanheru zviri pano. Chinotaurwa zvakaipa pamusoro pacho. Vachakuramba. Hama dzako. Ndiani vakamuramba? Hama dzake. Vaifarira kumuona achiita zvishamiso, asi kana zvasvika paKarivhari vaive vari kupi vose?
crucial moment for God in His truth and His Bible.
Kana zvasvika panguva iyoyo yakakosha. Apo Mwari muchokwadi chavo pamwe neBhaibheri ravo vanofanira kuratidzwa pachena. Ko ivo vari kupi? Vanodududza kumashure.
There shall be a sign given unto you. And these signs
muchapiwa chiratidzo. Uye zviratidzo izvi zvichatevera. Mabasa andinoita nemiwo muchaita. Kunyange mazhinji kupfuura aya nokuti ndinoenda kuna baba vangu. Uchava nechiedza zvakare munguva dzemanheru. O zuva rakasviba rino ratapfuura nemariri. Asi kwemakore makumi mana makore anga achisuduruka. Kubudikidza nekuvandudzwa kwekutanga kwokunza mharidzo yekuti Mwari naKristo ndemumwe, kuti Mwari vakaratidzwa munyama vakasarudza kugara munyama yemunhu. Zvino nhasi vanomuita chimwe chinhu chakagara pachigaro cheushe. Vanomuita chimwe chinhu chakudhara-dhara. Vamwe vavo vanoda kumudzosera kumuteshi wenjere. Vamwe vanoda kumuita muprofita. Asi hama, ndiMwari mauri. Mwari vachiratidzwa munyama. Sei? Ko vakaziva sei kuti vaiva Mwari munyama? Akati kana ndikasaita mabasa ababa vangu zvadaro ndakakuudzai zvisirizvo. Asi kana ndikaita mabasa ababa vangu zvitendei. Uye zvino chinhu chimwe chete, mharidzo yamutsiridzwa zvakare mumazuva ekupedzisira. Mharidzo yekuti iye ndiani, izvo zvaari. Emmanueri achigara mamuri nemabasa mamwe chete akaita achizviratidza kuburikidza nemamuri. Zvinhu zvimwe chetezvo zvaakaita, chiedza chemanheru chinotaurwa zvakaipa pamusoro pacho, inzira yakaoma. Zvakareva chimwe chinhu kumutongi wechidiki akapfuma, asi mwoyo wake uine nzara kuti auye kuna Jesu. Akati, Rabhi, ndingaita sei kuti ndiwane upenyu husingaperi? Akati, chengeta mirayiro. Akati, ndakazviita kubva ndichiri mwana mudiki. Akati, saka unoda kuva wakakwana zvino? Akati, nditevere. Asi akaenda akasuwa. Zvakamudhurira zvakanyanyisa. Dai aikwanisa kumupa imwe mari uye ova akachechi huru pane imwe nzvimbo, obva azviita nhengo, angadai akazviita zviri nyore. Hamuoni here kuti zviri kufananidzirwa sei nhasi pakati pevapfumi? Paiva nevamwe, kwete vapfumi chete asi varombo. Vazhinji vavo vanobva kumakomba ematope nevamwe vakadaro, vakaramba nokuda kwomukurumbira. Nokuti akanga asina mukurumbira, akanga ari Emmanueri. Vakati, ndiko kutsoropodza, ndidhiabhori, kuverenga pfungwa, ndiBherizebhabhu. Vadzidzisi vemuzuva iroro, machechi avo makuru, vakati hazvina maturo. Asi Mwari vakati, chiratidzo chaziendana kwenyu, chiratidzo chepamusoro, chiratidzo chezviratidzo zvese, chekuti Mwari vanemi kunyangwe mamuri kusvika kumagumo enyika. Hecho chiratidzo chenyu chepamusoro chinopfuura chiratidzo chese. Ndicho chiratidzo chekutanga, mabasa 19. Vanhu ivavo vakatozofanira kudzoka uye vocherechedza chiratidzo ichocho vasati vatombogamuchira Mweya Mutsvene. Mabasa 19:5. Asi ari mutenda aive neBhaibheri uye aine muparidzi akanaka akanga achiratidza kuti Jesu ndiye Kristu. Asi vasati vapinda machiri uye kuti vaone chiratidzo, vakatozouya kuzobhabhatidzwazve zvakare ndokuturikwa maoko pamusoro pavo vachizogamuchira Mweya Mutsvene. Ichokwadi. Asi munguva yemanheru zviedza zviri pano uye chinoshorwa, chinoitwa dambe nacho, chinotaurwa zvakaipa nezvacho. Muprofita akati chichataurwa zvakaipa nezvacho. Chigumbuso. Chinotaurwa zvakaipa nezvacho, chinoitwa dambe nacho, chinotsoropodzwa. Emmanueri matiri, achishanda kuda kwake kuburikidza nematiri. Oh, nhasi, hama yangu mufambi, hanzvadzi yangu, tenda chiratidzo ichocho. Tarisa muchidyiro chemwoyo wako pachako, uone kana uchigona. Taura mukati mako. Wona chiratidzo chakaonekwa nevafudzi. Mwari munyama, vachigara pakati pevarombo vanoshayiwa vakaraswa. Wona kana uchigona kuchinzwisisa. Mwari mumwoyo mako, Mwari vari muno umu, tarisa uone kana akazviratidza zvakanaka mukutapira nemuunyoro sezvaakaita.
who went off to college.
Makore mashoma afura paive nemwe musikana akaenda ku college. Uye nevamwe vake vazhinji iko. Akazova munhu mudika akachenjeresa. Achibva padzidziso yekumusha kwake yakambova nayo samai vaive muimba yekumusha.
One day she decided
to Uye rimwe zuva akasarudza makore maviri akatevera kushanyira amai vake zvakare. Akavanyorera telegram ndokuvaudza kuti aizosvika nechitima chekuti nechokuti kuti azosangana navo pachiteshi.
However, she brought another little smart aleck with
her. Sezvinewo akaunza kamwe kasikana kakachenjeresa pamwe chete naye. Zvino akanga ava munhu akachenjeresawo pachake. Uye akauya nemumwewo pamwe naye. Akanga akaita semumwe wezuva rechimanje manje asinganzwisisike muziva zvose wechidiki. Zvino paakasvika pachiteshi, paakatanga kuburuka muchitima akatarisa, zvino havo amai vake vakamirapo vachitarisa nezvose zviri mukati mavo kuti vaone pakanga pane mwanasikana wavo. Zvino paya musikana waaiva naye, amai akavaona nechiso chavo chizere mavanga nemaoko avo kwese kwakatsva uye vairatidzika zvakashata, vakachembera uye vachiratidzika zvinotyisa. Musikana akanga aina Mary mudiki uyu ndokuti kwaari, nai ndianiko chinhu chachembera chakaunyana kudaro icho? Zvino musikana ndokubva anyara naamai vake ndokuti handizive kuti ndiani. Zvino amai vake pavakaona mwanasikana wavo vakamhanyira kwaari ndokumubundira vakatanga kumutsvoda. Akavasundira kure ndokuti handikuzivei, mauye kune munhu asiriye. Nekuti aisada kubatanidzwa nemunhu akadaro wekuti mumwe munhu anomuseka nekumunyomba. Zvakaitika kuti pakava nemumwe murume wekondakita wechitima akanga akamira pedyo. Akabata zvakasimba mudzimai wechidiki uyu pabendekete. Akati, unonyadzisa iwe, iwe chinhu chinosuwisa. Ndinorangarira nyaya yacho zvakanaka kwazvo. Vanhu ndokuungana kuti vanzwe zvakanga zvaitika. Zvino ndokubata musikana uyu zvakasimba. Uye akati, musikana wechidiki uyu paakanga asati asvitsa mwedzi mitanhatu yekuberekwa, akanga ari pakamubhedha kake mukamuri yepamusoro. Uye amai vake vanokosha mudzimai akanakisa kwazvo wandati ndakamboona. Akadaro kondakita mutana uyu akati, imba yakabatira moto, amai vake vachiyanika hembe, uye vavakidzani vose vakamhanya vachiridza mhere. Vakanga vazviona, mai vacho havana kumbenge vazviona. Paive padivi revheranda remba, uye moto wacho wakanga wanyatsobatira, zvino wakanga waenda mudenga. Ndokuti vakatadza kubata amai vavo vakanga vavhunduka. Mwana wavo akanga ari mukamuri yepamusoro, ndokuti vese vakachema vachiti, iwe haugoni kupinda mumirazvi yemoto iyo. Asi vakabata jira rakanga riri muruoko rwavo, rakabva pavaidziyanika, uye rainge riri jira nyoro. Zvino vakazvimonera naro, zvino havo nemimirazvo yemoto vakapinda, uye nekumusoro vasingafungi nezvenjodzi yavo pachavo ivo. Zvino pavakasvika ikoko, vakaziva kuti vaisakwanisa kuzviputira mujira kuti vadzokere. Asi kuti vachengetedze runako rwemwanasikana wavo uyo aizotevera, vakaputira mwana mujira. Ndokumhanya nemumoto nechiso chavo nezvanza nemaoko avo zviri pachena. Zvino wakapisa nyama ikabva pamuviri wavo ukashura matama avo kusvika pamapfupa avo. Zvikavakuvadza nokuvabvuraura bvudzi ravo rose uye nezvose kusvika pamapfupa emunwe wavo. Akati, vakava vakashata kuti iwe uve wakanaka. Vakarasikirwa nerunako rwavo, vakarasikirwa nezvose zvavaiva nazvo kuti vakuponese. Zvino unomira onyara naamai vavo vakakosha. Hama, pandinoona Mwari, Mwari vekudenga, vakasiya chigaro chavo choushe, runako rwavo nezvose zvavaiva, kuti vazozvarirwa pamusoro pemurwi wemupfudze, vagoputirwa mumicheka yepajoki, kuti vazosekwa nekuda kwezviratidzo zvavo nezvishamiso zvavo. vachizodanwa kunzi dhimoni. Ndinganyara navo here? Kwete, changamiri. Regai nyika yeva pamusoro vaite zvavanoda kuita. Kwandiri ndiye chiratidzo chepamusoro. Mweya mutsvene uri mandiri unochema. Unogona kuita kuti ndiite zvinosekesa uye ndova munhu anopenga nenyika ino. Asi handikwanise kumuramba uyo akandiitira zvakawanda kwazvo. Akatora nzvimbo yangu murufu, akatora nzvimbo yangu pakarivhari. Akaita zvinhu zvose izvi akazvideredza kubva kudenga, kubva pazvigaro zvoushe zveparera zvichena kuti ave munhu. Kuzoravira kutambudzika kwangu, kupinda mumiedzo yangu, kuti azoziva kuva murevereri wakafanira ari mandiri, kunditungamirira nokundiratidza nzira kuupenyu husingaperi. Uye kuburikidza neurombo hwake ndakapfumiswa. Kuburikidza nerufu rwake ndakapiwa upenyu, upenyu husingaperi. Usamurambe, usanyare naye. Usanyare naye, asi mumbundire uye uti, hongu Ishe wangu anodikanwa. Ipai kwandiri sezvavakaita nezuva rePentecost, Ishe. Ipai kwandiri Mweya Mutsvene. Udururirei mwoyo mangu. Handina basa nezvinotaurwa nevechidiki, handina basa nezvinotaurwa nenyika. Handisi kutarisa kwavari, ndiri kutarisa kwamuri. Chii ichocho? Kujoina chechi, kwete, chiratidzo chepamusoro, Emmanuel, Mwari vanesu.
Let us pray.
Ngati namatei.
In the audience of the people this morning, is there some here that would like to say,
muungano yevanhu mangwanani ano, varipo here pano vangada kuti vati, kwandiri ndinonyara neupenyu hwangu, handinyare naye, ndinonyara neupenyu hwangu. Kupa kuna iye akaitwa wakashata uye ndokuzvidzwa nenyika. Murume wekusuva akazivana nemarwadzo emukati. Isu tose takavanza zviso zvedu kubva kwaari. Akadaro muprofita. Akazvidzwa uye akaramwa. Asi isu takamutora seakakuvadzwa nekurohwa naMwari. Zvakadaro akakuvadzwa nekuda kwokudarika kwedu. Uye akaiswa maronda nekuda kwekusarurama kwedu. Kurohwa kwakatiunzira rugare kwaiva pamusoro pake uye nemavanga ake takapotswa. Unganyara naye here? Kana wakadaro, uya kuaritari utendeuke pachivi chako. Kana usinganyare naye, asi uchinyara neupenyu hwako hwawapa kwaari, chinhu chakaipa kudaro, wakanyara kakawanda pamberi pemukuru webasa. Pamberi peshamwari dzako dzechikadzi, pamberi peshamwari yako yechirume, pamberi pemusikana wako kana mukomana wako. Wanga uchinyara naye, Emmanuel achigara mauri, simudza maoko ako uti, Mwari ndiregererei one kunyara. Ishe wedu naMwari wedu, tinokukumbirai mukuzvininipisa uye nemunyasha zhinji kuti mugamuchire kukumbira kwedu ruregerero mangwanani ano. Nokuda kwezvikanganiso zvedu zvose, nokuti tose pane dzimwe nguva tine mhosva. Tine mhosva pakumiririra chokwadi. Tine mhosva. Pavanoda kutidaidza rimwe zita rakashata sekuti, oh, muumburuki mutsvene, kana chimwe chinhu chakaipa chisiri icho.
Sometimes we back off like Peter and
asi dzimwe nguva tinodzokera kumashure saPetro tozvidzisa hedu pamoto wemuvengi. Tiregererei Ishe.
The new year's approaching us.
Gore idzva rava kusvika kwatiri. Dai tatanga kubva panguva ino uye taona chiratidzo chepamusoro chaMwari pakati pedu. Mwari vachigara nesu, vachigara matiri, vachiita chaizvo nenzira yavakamboita uye zviedza zvemanheru zviri pano. Tiregererewo pakukundika kwedu, tiregererewo zviri zvedu. Uye isu nenyasha zhinji Ishe, tinogamuchira chipo chenyu cheKisimusi. Mwanakomana waMwari kuti agare munyama yedu, guruva redu. Kuti agare nesu achichenesa nzira yake neropa rake pachake, uye achitipa chivimbo cheupenyu husingaperi. Tinokutendai, ndinokutendai Ishe nokuda kwechipo chikuru chinoshamisa ichi chakabva kuna Mwari, nokuti ndicho chipo. Chipo chemweya mutsvene zvese zvakaputirwa muzita raShe Jesu. Tinofara kuchigamuchira. Tinokutendai nekuti chechi yedu inomiririra chiratidzo ichocho. Nokuti chiratidzo chinomiririra dzidziso yechechi. Isu tinochimiririra icho chinotimiririrawo. Uye chinozivikanwa pakati pemakristo pasi rose nhasi. Vanova boka revanhu varombo vasina chavanoziva vepa 8th na Penn Street kuJeffersonville.
The pillar of fire from the
Kuti Emmanuel shongwe moto kubva murenje Jesu weGalilea mweya mutsvene wePentecost
made manifested
wakaratidzwa nezviratidzo zvose zvaEmmanuel muzviedza zvemanheru. Tinotenda zvikuru ishe uye dai vamwe vachiona uye vochigamuchira.
For we asked it in Jesus name and for his sake and the church's sake. Amen.
Nekuti tinozvikumbira nemuzita raJesu uye nokuda kwake uye nekuda kwechechi. Amen.
I wished I had the voice of a singer.
Ndinoshuwa kuti dai ndine inzwi remuimbi. Dai kuri kunzi ndine inzwi remuimbi izvozvi. Ndingada kukuimbirai rwiyo rwangu rwandinonyanya kufarira. Yakanyorwa neshamwari yangu yakakosha. William Booth Clibborn. Akadzika kubva mukubwinya kwake. Nyaya inorarama nguva dzose. Mwari wangu namponesi wangu wakauya. Uye Jesu rakava zita rake. Akazvarirwa muchidyiro kune vokwake ari mutoro. Mwari wekusuwa misodzi nekurwadziwa. Oh, ndinomuda zvakadini. Ndinomuyemura zvakadini. Upenyu hwangu mushana wangu. Zvose zvangu muna zvose. Musiki mukuru akava muponesi wangu. Uye uzaru wese hwaMwari hunogara maari. Kuzvidzikisira kwakadini kuchitiunzira rudzikinuro. Apo pakati pousiku pasina kana tariro imwe inooneka, ipapo mheni yaipenya ndokuuya. Mwari anokosha munyoro akaisa kubwinya kwake parutivi ndokuzvideredza kuva muchidyiro mudanga rizere mupfudze kuti aberekerwemo. Akazvideredza kuti akwezve akunde nekuponesa mweya wangu. Oh, ndinomuda zvakadini. Ndinomuyemura zvakadini. Kufema kwangu mushana wangu zvose zvangu muna zvose. Musiki mukuru akava muponesi wangu. Uye uzaru wese hwaMwari hunogara maari. Uye zvino ari mandiri, uye ini ndiri maari. Uye mamuri, nezuva iro, muchaziva kuti ndiri muna baba, baba vari mandiri, neni mamuri, uye nemi mandiri. Mwari Emmanuel, anesu. Akanga ari Emmanuel, uye akaona George Wright agere zasi uko iye zvino. Akarara ipapo achifa apo vana chiremba vana vakamusiya. Akanga ari Emmanuel, uya, apo akatokwereta chibereko. Apo akatokwereta guva.
He borrowed my eyes.
Akakwereta maziso angu akati, enda unoudza hama George. Zvanzi naJehovha, vachachera guva revaparidzi vavo nezvimwe vari kuvaseka. Aiva Emmanuel uya, aiva mumwe chete iyeye, pamusoro pemhuka duku, pane rimwe zuva musango, aiva mumwe chete iyeye nezvamaji Morgan, akagara apo nevamwe vose. Ndiye mumwe chete iyeye akakwereta urongwa hwepfungwa, pfungwa dzemuviri, kuti azviratidze kunyika nhasi kuburikidza newe, apo zviedza zvemanheru zviri kupenya. Mwari ngavave netsitsi, shamwari. Ndiri kutora nguva yenyu yakawandisa. Ngatirwiedzei, tipewo kodhi yacho. Oh, ndinomuda zvakadini. Vangani vanoruziva.
Ah, yeah, Lord.
For him to show his grace. A mother brings a little baby here with leukemia.
Ino ndiyo nguva yokuti aratidze nyasha dzake. Amai vaunza mwana mudiki pano ane leukemia. Kenza muropa rake. Icho chakaipa chiya kumwana mucheche. Mwari henino inzwi rangu taurai shoko uye zvichava sekudaro. Nekuti ishe makati taura kugomo iri ipapo worega kupokana zvichava saizvozvo. Muzita raJesu Kristu mwanakomana waMwari ndinotsiura diabori uyu anonzi leukemia. Chirwere chemuviri wemwana uyu chichabva. Chinofanira kumusiya. Muzita raJesu Kristu ngazvese kudaro. Ndinomuda zvakadini. Handikwanise kuchirega. Ndinoda saJakobho kubatirira pachiri. Ichi chichava chiratidzo. Ashamise here. Haungonzwa here kuda kumunamata. Mumweya bedzi ngomunamata. Chingozvikanganwa iwe pachako zvino usanyara.
That's the Holy Spirit. Just meekly in your own.
Mweya mutsvene ari pano. Ndiwo mweya mutsvene. Zvinyoronyoro nenzira yako. Hezvo kaizvo.
What condescension bringing us redemption. This shall be a sign when in the dead of night not one faint hope in sight. God precious tender
laid aside his splendor. Think of what he did. Stooping to woo, to win and save my soul.
Ngati simudzei maoko edu patinochiimba.
Understand the riches, the fullness of your spirit.
Ishi hatimbofi takakwanisa kunzwisisa upfumi uzaru hwemweya wenyu kusvikira tamuona pazuva iroro paachauya. Tinogona kunge takarara muguruva, zvinogona kuti ndozofanirwa kudzokera kuguruva repakutanga, asi izvozvo hazvizondinetsa kana napadiki zvapo. Ndinoziva kuti achadana uye ndichadaira, uye ipapo ndichamuona sezvaari. Mwiri uyu unora uchashandurwa woitwa kuti ufanane nemwiri wake pachake unobwinya, naiwo anogona kuisa zvinhu zvose pasi pake. Ndichagara ndichikutendai nokuda kwechipo chekisimusi chaKristu mumwoyo mangu, kuziva kuti ndiKristu mumwe chete, nokuti anoita zvimwe chetezvo.
He makes me feel and act like
anondiita kuti ndinzwe nokuita sezvaakaita pakutanga kumuranda wake.
I'm thankful for a church universal triumph.
Ndinokutendai nechechi yepasi rose yakakunda, yakafanotemerwa, ikadanwa nekusimbiswa uye yakagadzwa kumutumbi iwoyo.
I find them in Asia, Africa, Rome, everywhere.
Ndinovawana muAsia, Africa, Rome, kwese kwese, Indiana nemumatunhu enyika, Africa, kwese pasi rose. Ndinoona chechi iyoyo yakakunda, vanoziva kuti makauya munyama. Uye imi makati, mweya wose mubhaibheri renyu, imi makati, mweya wese usingapupurire izvi, mweya usiri iwo, andikristu. Mweya wese usingapupuri chinhu chimwe chete ichi, kuti Kristu akauya munyama yedu, ndiwo mweya waandikristu. Mwari Baba, ndibatsirewo kukwakura mazimbe emoto ayo kunze uko. Ndiri kuaona Ishe kunze uko. Onai vane maperembudzi pamasuo, tarisai mhiri kuIndia pataj pasuo. Izvo zvinhu zvinonzwisa urombo, zvinokambaira pasi zvisina tsoka. Onai vakomana vatema vadiki vanonzwisa urombo vari uko kuAfrica, maoko avo madiki akasimudzwa mudenga. O Mwari, nditumei Ishe, regai mutumwa auye nezimbe remoto, apise mumunhu wangu wemukati Ishe, uye aburitse tsvina yese pamwe nekunonokera kunze, kuti ndiende sezimbe raMwari rinopfuta, kukwakura kubva mumoto avo vari muri magurusa. Ropafadzai chechi yangu duku Ishe. O, ndinoona kamba aka kadiki zasi nekuno, uye ndichiona vanhu vanokosha. Vanhu vaityaira nepo vachipfuura vari mumotokari dzavo vachivaseka, nekuti vakasimudza maoko avo mudenga vachirumbidza Mwari. Asi rimwe zuva Jesu achauya, uye zvinhu zvose zvichagadziriswa. Hatizombonyari Ishe. Tichabatana naPauro wekare toti, handinyari neevhangeri yaJesu Kristu, nokuti isimba raMwari reruponeso kuupenyu husingaperi kumunhu wese anotenda.
Help us to live that way, Father.
We're worshiping you now in the spirit.
Tibatsirei kuti tirarame nenzira iyoyo baba. Tiri kukunamatai zvino mumweya munzvimbo dzekumatenga. Tinokutendai nekushanya uku mangwanani ano muzita raJesu. Amen. Kamwe chete zvakare mungadaro here?
Want more of him, don't you, Doe? That's my sister. My sister.
Urukungomuda zvakawedzerwa handitika Doe. Ndiyo hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu panyama.
My daughter-in-law. They want more of God.
Muroora wangu. Vanoda Mwari zvakawedzerwa. Hama Grimsley vachiuya vachida Mwari zvakawedzerwa.
That's it. Brother Woods coming.
Ndizvozvo, hama Wood vari kuuya, hama Collins muparidzi weMethodist, mudzimai wavo nevamwe. Aya ndiwo mabasa emweya mutsvene achidaidza pachake. Chingozvitaura nenzira yako zvino.
The sheep of your pasture. Feed them, Lord, on thy spirit.
Lord.
Ishe, Ishe. Yano ipano makwaye mafuro enyu. Vadyisei Ishe pamweya wenyu.
They are giving themselves to you, Lord. They are consecrating their lives to thee.
Vari kuzvipira kwamuri Ishe. Vari kutsaurira upenyu hwavo kwamuri. Vakamira nekuti havanyare neevhangeri ya Jesu Kristu.
We know that you're here, the great pillar of fire, the Christ, the Holy Ghost.
Tinoziva kuti muri pano, shongwe yemoto huru, Kristu. Mweya mutsvene.
My breath, my son, my all in all, the great creator, became and all God's fullness dwells in me. Just speak in your own words now. That's the Holy Spirit.
Chingotaura nemashoko ako pachako zvino. Ndiwo mweya mutsvene wakunza pano. Ingomuudza kuti unomuda.
Same Holy Spirit that raised him up on Pentecost.
Mweya mutsvene mumwe chete wakavamutsa paPentecost. Wakamira pano uchichema, uchiungudza, uchifara.
The great Creator, He came, my Savior, and all God's without reluctance, flesh and blood is substance. A little baby in her. He took the form of man, reveal the hidden plan. Oh, glorious mystery, sacrifice of Calvary. And now I know thou art that great I am. Oh, I oh, God.
Oh, rudo rusingandiregedze. Rudo runobata moyo wangu kupfuura chero chinhu. Kutapira kweupo hwemweya mutsvene apo chechi yake yakamira yakakomba aritari ichiyemura yakatarira muchidyiro ichiona chinhu chimwe chete chakaonekwa nevachenjeri. Mwari akaitwa nyama.
Became my Savior and all God's fullness dwelleth in me.
Hallelujah.
If there's anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. While quietly.
Kana paine chero chinhu chakaipa muupenyu hwako, chireurure iye zvino muupo hwemweya mutsvene, murunyararo. Tarisa mumwoyo mako. Ona kana muine chidyiro imomo chinogona kumisidzana nekutsoropodzwa pakupupura kwako kuti iye ndimwari.
Your heads bowed now. Just offer a prayer yourself.
misoro yenyu yakakotamiswa zvino ingoita munamato iwe pachako uyu ndimweya mutsvene haunzwi here unyoro nekupfava kwemweya wamwari kutapira upenyu husingaperi
Where there are tongues, they shall cease. Where there's prophecy, it shall fail.
Pane ndimi dzichaguma. Pane chiprofita chichakundika. Pane zivo ichakundika. Asi kana rudo rwauya, runogara nokusingaperi.
Love suffers long. It boasteth not itself.
Rudo rune moyo murefu. Haruzvikudzi. Haruzvitutumadze. Haruzvibate zvisizvo zvisina kufanira. Asi runotininipisa. Runotiita kuti titapire. Runoisa kutapira mumunhu wako wemukati. Ngatinamatei zvino. Mumwe nemumwe nenzira yako uchitenda Mwari nezvavaita. O Ishe, mukutapira kwerwiyo urwu, ruchitaura nemaridzirwo, harusi ruzha rusinganzwisisike. Asi ruzha runoreva kwatiri, kuti Mwari wedu ndiani, sekutaurwa kwazvaitwa neshoko. Iye zvino mumhanzi unozviratidza. Iye zvino mwoyo yedu inozviratidza. Ishe maonero edu kwamuri. Tauya pamberi. Vakamira netsoka dzavo. Vanokudai. Pamwe chete Ishe takamira semakwai enyu. Makwai emafuro enyu. Tinoda chikafu ichi. Chakanakira mweya yedu. Uye tinoziva kuti Mwari vanogara nesu. Tinoziva kuti Mwari vakadururirwa muna Kristu. Uye Kristu vakadururirwa muchechi. Uye hezvinoi takamira nhasi. Apo marudzi ose zvinamato nemarudzi ose emasangano nezvikamu zvacho. Mhando dzose dzezvitendwa. Asi zvakadaro shoko richizvitaurira pacharo. Mwari vachiratidzwa. Chiratidzo chepamusoro chekuti Mwari vachiri kuratidzwa munyama yevanhu vavo vachiita zviratidzo nezvishamiso zvimwe chete vachionekwa nemuchimiro chegore shongwe vagere pakati pedu vachinzvera mwoyo yedu vachifanotiudza zvichazouya vachipodza urwere hwedu vachinyatsotiita avo vari kuenda kudenga zvekuti tinotadza kuzvibata pachedu kusvikira tinoita zvinhu zvisinganzwisisike kuvana venyika vanomirapo sei uye vachiseka uye vachifunga kuti tinopenga sezvavakaita papendekosti vachiti vose ava havana kudhakwa here
My breath, my sunshine, my all in all, the great Creator, dear King, my Savior, and all God's
Unosimudza maoko ako zvino here kupa chitsidzo chekutenda kwako muna Mwari, mhiko dzako muna Mwari, kutendeka nechokwadi chako kuna Mwari, chechi yose. Isu zvino Ishe tinozvipa kwamuri mushure meropafadzo rekuratidzwa kwehupo hwenyu, kuziva kuti Mwari vachiri kuratidzwa munyama yedu. Vakava guruva redu, vakava verudzi rwedu, vakazviyambutsa pachavo vachibva pakuva Mwari kuti vave munhu, kuti munhu ararame mavari. Uye takunzwai mangwanani ano mumweya yedu. Tinoona mabasa enyu nekuratidzwa kwenyu. Tinokudai, tinozvitsidzira patsva kwamuri, kukukudzai, kukudai nekuita zvese zvatinoziva kuitwa kwacho, zvingave zvinofadza. Kurarama upenyu hwakaita sehwemaKristu husingazounzi kushorwa, asi huchava ropafadzo kuzita renyu guru dzvene.
This we do, Lord, as your children, in the name of Jesus Christ.
Izvi tinozviita Ishe sevana venyu nemuzita raJesu Kristu. Amen.
I want to ask you something before you take your seat.
Ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu musati matora chigaro chenyu.
Did you ever
makambonzwa chinhu chinotapira sekudaro here? Kutapira kwemweya mutsvene pasina anotaura shoko rimwe, kungosimuka wega uchiuya kumberi kubwinya kwaMwari. Maona, ndanga ndichinamata nekunzvera mazuva maviri pane izvi. Kudarika ipapo, kubva pasvondo yapfuura kana yekupedzisira, hongu svondo, kuti chiratidzo chepamusoro ichi, kuti Mwari vakati ndichavapa chiratidzo, ini ndichava munyama yavo, ndichafanana navo, ivo vachafanana neni. Vakati, ngirozi tarisai, kana kuti vakati, ngirozi dzakati kuvafudzi, tarisai muchidyiro, muchaona zvandiri kureva. Chiratidzo ichocho chakanga chisingori chengirozi chete, chakanga chisingori chevafudzi chete. Ndechenyika yese, kuti ione nekutenda kuti Mwari vanogara munyama. Uye kuburikidza nechipiriso chenyama iyoyo, akachenesa nyama yedu kuti azogara mukati medu. Mwari mamuri, Kristu mamuri, tarirai ndinemi nguva dzose kusvikira pakuguma kwenyika. Musakanganwa izvi, zvichengetei mumwoyo yenyu. Ndakagamuchira zvipo zvakanaka zvikuru kwazvo zvekrisimusi, kamera yemabhaisikopo nezvimwe zvinhu zvakawanda, pfuti nezvimwewo izvo vanhu vanondida vakandipa. Ndinozvitenda zvakadini. Asi uhu upenyu husingaperi, chivimbo chakaropafadzwa chekuti Kristu anorarama matiri, kuti uzaro hwake hunogara matiri, hunotiita kuti tisimuke uye tiite muitiro wakasiyana. Nekuti iwe paunozviita unobva wava mupoteri kuzvinhu zvenyika, unova mufambi. Unozviona wakafa kuzvinhu zvenyika uye uchirarama muupenyu hutsva. Zvino uri mutorwa munyika, iwe uri mutorwa nekuti wakapupura pachena nemaitiro ako, kuti kune guta iro muvaki nemuiti waro ndiMwari. Maona, uye hausisina hanya nezvinhu izvi zvenyika, asi isu tiri vanhu vari kuenda kudenga, vari kutsvaga guta iro muvaki nemuiti waro raMwari. Tiri mbeu yaAbrahamu nokuti takatenda kuna Ishe Jesu Kristu, uye takafa kuzvinhu zvenyika, uye takamutswa zvakare murumuko rwekufanana naye. Kufamba sezvakaita Abrahama, tichitsvaga guta rinouya, tichitora shoko raMwari, tichidana zvimwe zvose kuve zvinopesana, kuvaraidza ngirozi mumusha medu sezvakaita Abrahama, vatumwa vaMwari vakaunza shoko. Inguva yakadini tichitaura kuti hatichadi zvimwezve zvenyika, tinoda iye, uye iye oga ndiye muponesi wedu. Pamuchafamba kubva muchivakwa chino mangwanani ano, mutorei pamwe nemi, musambofa makachirega chichienda. Iva unotapira mumwoyo mako mazuva ose upenyu hwako. Mwari vakuropafadzei zvino muchienda kuzvigaro zvenyu, uye vana vane zvipo zvavo. Mwari vakuropafadzei. Chiri kuda kunamatirwa here? Vabatsirei vauye nepano apa, hanzvadzi. Tiri kuzonamata. Ishe Mwari vaine nyasha kuhama iyi. Bvisai mweya wekudhakwa pavari, Ishe. Ngaadhakwe newaini itsva yaMwari muzita raJesu Kristu. Amen. Hazvina kungoita sekudenga here izvi? Vangani vari kunzwa kudaro? Izvi bedzi kamwe kakungotapira, hapana anoziva zvokutaura. Ini hapana chandinoziva chekutaura. Ndiri kushayiwa mashoko. Ini handizivi zvokutaura. Ungori mweya wake uri kungofamba mandiri. Maona, chii ichocho? Mave kuva makwayana, uye nenjiva iri pano kuzokutungamirirai kuchikafu chegwayana, chikafu chemakwai. Ichi chikafu chemakwai. Munhu angararame nechingwa chete, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari. Mweya yedu inorarama nairoro. Ndinofunga zvino, ndinofanirwa kuzoona shamwari yangu yakanaka, Gweta Robinson, kana mukangomirira pachivako kwechinguva kusvikira ndachinja hembe dzangu.
ndozodzoka nekuti ndadikitira kwazvo. Hama Nevo vachatora shumiro zvino kuitira zvipo zvevana. Ishe vakuropafadzei. Imbai nguva dzose akadzika kubva mukubwinya kwake. Pamunodaro, rangarirai zvatinotenda maari. Uzaru hwese hwaMwari hunogara maari. Mwari vakuropafadzei, hama Nevo. Ehe, kana muchida kuti ndidaro. Hama Nevo vandikumbira kana ndingadzoka manheru ano zvakare, kuzoparidza manheru ano zvakare. Handifariri kutora shumiro yavo, asi ndiri pano. Ndizvo zvandiri pano kuti ndiite. Zvakanaka, ndichadzoka manheru ano, Ishe vachitendera kuti nditaure mushumiro.